Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatsoropodzawo vari kuita zveuori munyika pakuvigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nleyar pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre. Vashaura vari pamarinda anovigirwa magamba muHarare vaMnangagwa vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kushingapo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda pari zvino. VaMnangagwa vakurudzirawo runyararo nekubatana munyika vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire, vakati upfumi hwenyika huchasimukira chete kana vanhu vakashanda nesimba. VaMnangagwa varemekedza vaNleyar semunhu ane nhoroondo inodadisa kubva munguva yehondo vari kudivi reZipra. VaMnangagwa vati vaNleyar avo vaiva mumwe wevakuru kuZipra vakadzidzisawo mamwe magamba akaita semukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda. VaNleyar avo vakarwa muhondo yerusununguko vari mumwe wevatungamiri kana kuti komanda kudivi reZipra vakafira kubulawayo svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasiya vana vatatu nevazukuru vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.